hanyaya iripo ndeyekuti vanhu ndovari kuda izvozvo, vanhu ndovari kunakirwa nekugona kuita President G.D. Murangagwa. Voona kuti haa 2028 pachiri peta, hurume ngaapfuure mberi, president ngaapfuure mberi 2030 and beyond. Saka vanhu, the voice of the people is the voice of God. Vanhu vari kuti shof hongu mungava nemuono uyu wekuti munoti zvakwana kwamuri, asi isu sevanhu tinoti kudu pfuurirai mberi. Saka ini ndinoti zvinenge zvataugwa nevanhu zvinenge zvabva muvanhu zvananakisa chaizvo.
Vamasiyiwa munotiwo kudii?
Dambudziko riripo nderekuti mapurogiramu aitwa navamunangabva sofa akatangwa navamugadi, ende ndakatarisa pariyamendi, ndakatarisa marodzi, marodzi acho asati atopera, changopera epariyamendi, avana chinhu chandingati chavanyanyoita chekuti vangazinza vaende ku2030. Uye zvinobhenefitei nyika kuti tichikore mutemo wakagadzwa wokuti matemu maviri, kuna South Africa vakungoita matemu maviri, kuna Zambia matemu maviri. And the same person vanhu vari kupusha agenda ye2030 zviri kubuda pachina kuti vazhinji vacho vanhu vari kupomerwa kuti vanhu vari kuita zveutsotsi-tsotsi varida kupusha mapersonal interest avo ekuti vamunangagwa vasabve pachigaro kuti vapote vachimora upfumi hwenyika vachishandisa zita ravamunangagwa. Saka ndiri kuona kuti panyaya ye2030 pane problem, ende zvekuti vanhu ndo vari kuda 2030 ndezvekunyika. Mabusiness tycoon vari kupiwa matenda ndo vanhu vakaenda nerweseri kumachairman emaprovhinzi kwakuenda kunovapa mari nerweseri, vapiwa mari kudaro vaakuimba rwiyo rwekuti 2030. Vana pasi pese apa pamadistrict, pamadcc, even maprovincial executives, some of the members maprovincial executives aasi kuda zve2030 vakutomanikidzwa. Ende makatarisa vanhu vari kuimba rwiyo rwe2030 vazhinji vacho vakasviba, vamwe vacho vakutotsomwa nenyaya dzakati dzokubvinyabvurira vanhu mari. Saka vanhu vari kuda kungoprotekta kuti varambe vachiba vachishandisa zita rapurezidendi, nekuti purezidendi pachavo vakabuda pachina vakati havasi kuda. Saka ava vari kupiwa nani simba?
DJ Masomera, regai titi DJ Masomera vapindurewo ipapapo.
Ndati mwananga yangu, hatisati ndamboona mashura akadai okuti kudai vamugambe ndo vakatanga. Chandiri kutaura pachinhu ichi kutoitika, marodzi ari kuvakwa, ari kuvakwa naPresident G.D. Murangagwa. Mbudzi interchange yamusatimamboona iri kuvakwa naPresident G.D. Murangagwa. Tikataura nyaya yebhodha, risati ramboonekwa ari kuBedi Bridge, muchiingenene webhodha ndiPresident G.D. Murangagwa vari kuvaka. Mukaenda kureserva, each and every village iri kudibwa chibhorani inonzi Village Business Unit, village yoga yoga iri kupa chibhorani negarden. Nekupa makanguva muchaona kuti vanhu vachakoromoka vachibva mutauni vachiita kuruzevha kunotsvaga muriwo, kunotsvaga zvokuti vapfuure mberi vachitenga. Saka ini kuti ndiwari munhunoti zvinhu zvakatsangwa navamugabe, ndinoona kuti paita anifei izoti fei vanhu ndo vari kuda vamunangagwa. Saka pavainda vanhu vari kunakirwa namunangagwa kwezve kutamba, nokuti havachambozviona izvi. Asi machairman akatengwa akadai nemonya yatadoona asi nhema dzinosvodesa.
Asika DJ Masomera, mukataura bhodha ramataura iri rakavakwa richibatsirwa nehurumende yeBritain zvimwe chetezvo neparamende yakavakwawo nehurumende yeChina.
Tiri kutaura mapolisika, mapolisa ari kutendera kuti vamwe maplayers apinde zvichitowana president aripo.
Todzoka kwamuri wamasiwa.
Zvinobuda pachina kuti vamunangagwa kubva vapinda vakanga vauya nepurani yakanaka, but vakabva vapitwa nematsotsi ari kuda kuramba achishandisa zita ravo. Chinotarisirwa kuti vanhu vati ikonomi yanaka, vanhu vari kudyarifa, mari inofanira kuita pawa, nekuti izvozvi takaramba kuti vamunangagwa vabve. Saka hapana chatakaita, saka hapana difference between first republic ne second republic. Kana ine amaexamples member nezvikomberedzo zvekanabuditaura kala ndaamaexamples member vamunangagwa ndinovada, but chokwadi chokwadi chaicho chaicho ngavangoenda pamatemu avo maviri, voenda kune zvimwe zviri kuuya zviri better than ivo, upfumi hwenyika ufambe uende mberi.